isusu takataura chinowani kuti tongodzokera kubasa kana vatenga mushonga nemichina inoshandisa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa izvozvo zvasati zvatarisa ende vana chiremba havana mari dzacho dzokudzokera kubasa kana zvinhu izvozvo zvisati zvatarisa hatidzokeri kubasa.
Ko musangano waitwa pakati pehealth services board nerimwe sangano ravana chiremba rezima imiwo matambira sei zvabuda mumusangano uyu?
Isusu hatinei nemusangano uyoyo because zima ingasina kumirira Zimbabwe Hospital Association. Isusu tiri association iye takatomira yoga isinei nezvezima saka tinoramba tichingoti izvozvo zvavatenderana zvezvavo ikoko. Isusu hasati tatenderana anything nehealth services board.
Saka munotarisira kusangana nehurumende rini kuti mugarewo pasi mutaudzane?
Kune meeting inonzi bipartite negotiation panel. Saka ndiko kwatichazotaura nehealth services board nehurumende. Iko zvino hasati tasangana navo ende hasati tatenderana zvinhu.
Uko inyaya yekuti vana chiremba majunior doctors vange vaakunzi maintern pachisainiswa mamwe makontrakti matsva muri kutambirawo sei danho irori?
Izvozvo majunior doctors azviramba even avo vari kuuya vari kutanga gore rino vazviramba. Isusu tinofunga kuti mushani upi neupi ane kodzero rake rokuramba kontrakti isingafambirani nemaservices aisanota kupa saka tichairamba kontrakti iyoyo.
Takaonawo paine kutyisidzirwa kwaiitwawo nehurumende nenyaya dzekunzi madzingwa mabasa. Izvi zvakakukanganisaiwo zvakadii kana zvakakubataiwo zvakadii?
Isusu izvozvo takazoona kuti vadzinga vana chiremba around 580 vakatirwadza mumwoyo because taona as if hurumende haina basa nemahealth services enyika ino because nyika ino yagara isina vana chiremba vakakwana saka kuzodzinga vana chiremba futi zvachazowedzera health care crisis. Saka zvakatigwadza izvozvo kuti hurumende yakuita senge haina kana basa neutano hwevanhu kana nemahospitals evanhu.